Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi. Moto wakauya uchimhanya zvekuti haunomboita kana 30 seconds kuti waputira bhazi rose.
Vanhu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neNew West Nicholson kuGwanda mushure mekunge bhazi rekwa Brooklyn Express rabatira moto.
Zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wekuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Zimbabwe Warriors yotamba neLiberia musi wesvondo mumutambo weAfrican Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa anoti vanhu makumi mana nevaviri vakafa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mutsaona yebhazi rekwa Brooklyn nezuro usiku kuWest Nicholson kuGwanda mumugwagwa unoenda kuBeitbridge. Kunyangwe hazvo mapurisa ari kuti pane vanhu makumi mana nevaviri vakashaya mutsaona iyi, mukuru wekambani yeBrooklyn Express vaNcobile Ndlovu vanoti vanhu vakafa vanosvika makumi matatu nemumwe. Vanotiwo bhazi iri raienda kuMessina kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika nenguva dza11 manheru. VaNdlovu vanoti vanofungidzira kuti pane munhu akapinda negaba rakanga riine gasi mubhazi. Vanoti muchikairi webhazi paakanzwa kunhuhwa kwegasi iri akabatidza mwenje gasi iri richibva rangoputika. Asi vamwe vakararama mutsaona iyi vanoti havazivi kuti chii chakaitika kunze kwekuzongonzwa kuputika nekuzoona moto uchibvira mubhazi. Mumwe wevaive mubhazi iri ndiamai Nyaradzai Chivi vanobva kumberengwa, avo vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekukwanisa kubuda nepawindo. Vanoti vakatsva rutivi rwerudyi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi. Moto wakauya uchimhanya zvekuti haunomboita kana 30 seconds kuti waputira bhazi rose. Ndo zvinhu zvandakaonavo, vamwe ndikadobudawo napawindo, vamwe vakadosara, vanhu vakawanda vakadotsvira mubhazi. Panotozoti pakadhuka chinhu chakakonzera moto.
VaElasto Matipedza vanobva kuzvishavane vanoti vakanzwa munhuwi usina kujairika mubhazi, vakakumbira kuti mutyairi amise bhazi vaone kuti chii chainhuhwa, asi havana kuzowana nguva yekuita izvi nekuti moto wakabatira bhazi risati ramira.
Ndobva tatanga kuva kunhuhwi wakangoitika mubhazi, saka pamberi kwedu kwakatanga kune traki revako. Vanhu vakangoti ano pamwe itraki ingatiri overtake, saka tiri overtake pana pamora zvichia zviri kungozva zviri zvichikondiya. Saka ava vanhu vakatoti ano madii kuti muchipaka timboona kuti chii chadi chaitika. Saka the moment yavaitsika mabreki vachitoti ivo vari kupaka bhazi redu zvakanaka, ndo pakabva moto watongoti kawani zvokuti kundomira kwakandiita bhazi. Bhazi rakatomira moto wazara mubhazi rose.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanosiririswa zvikuru netsaona iyi uye mapurisa achaita zvese zvavanogona kuferefeta chakakonzera moto uyu.
Tine polisi wa Zimbabwe Republic Police inoshungurudzika zvikuru netsaona iyi yakaitika yakashaika vanhu vanokwana 42 26 vachibva vakuvara. Tsaona iyi yakaitika musi wa 15 November kuma 2300 hours along Blawai Beach Bridge Road pa 181 km peg ne West Nicholson Business Center. Hazita iva kashaikira mutsaona iyi hatisati tanawo uyezve tinoda kuti hama dzavo dzekuzvingidza zvii. Asi tinoda kukumbirisa kuvanhu vese vanotyaira wedza mabhazi mota kana chii kuti vasatakure maflammable materials kana kuti maexplosives kana fuel diesel kana petrol kana vachityaira mumabhazi zvine njodzi dzakaita.
Mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanoshungurudzwa zvikuru netsaona iyi.
Tinorova mune chidzidzo ichocho asi tinochema zvikuru nekambani yebhazi raita njodzi iro. Unonzi pane zvaitika hazvo zvingave zviri zviri kunzi pane gasinda rakaitika asi iro pachezvaro bhazi rachona. Takatombotaura nevaridzi varo pamusoro pebhazi iroro kuti bhazi iroro ranga rakaongorora zvakanyanya zvekuti chero iye sininda iyeye pamwe nekatese panhu panotisa ndongorwa iri bhazi iroro rinogona kungera richipisa rese zvaro ibhazi rakanyenama zvakanyanya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kune vakaparara mutsaona iyi. Sangano reRed Cross rinotiwo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira vakakuvara mutsaona iyi. Svondo rakapera imwe tsaona yemabhazi akabonderana pedyo nekwaRosape yakauraya vanhu makumi mashanu. Nyaya yetsaona dziri kuuraya vanhu vakawanda yave kutemesa vanhu vazhinji musoro sezvo vamwe vari kurasikirwa neupenyu vamwe vachiremara kweupenyu hwose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Evans Zininga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechigumi nemumwe. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Afrika izvirumure kubva mukurarama nerubatsiro rwenyika dzekumawirira. Mutungamiri weRwanda varivo zvakare sachigaro veAfrica Union vaPaul Kagame vanoti vari kutarisirawo kuzivisa musangano uyu zvavakawana kubva mutsvakurudzo yavakaita kwemakore maviri yekuti nyika dzemuAfrica dzingazvimiririra sei pamwe nekuchengetedza mari. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvakakoshera nyika kuti mutungamiri wenyika vapinde misangano yakadai sezvo zvichiita kuti izwi reZimbabwe rinzwikwewo nedzimwe nyika.
Chekutanga zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica. Zvakare zvinotiratidza kuti Zimbabwe ichiri kuteedzera kugarisana nenyika dzimwe dzemuAfrica zvakanaka. Asi chikuru chatinozoona ipapo ndechekuti zvendo dzakadai dzemhando iyi dzakafanira kuti dziite kuti izvi redu rinzvike mune zvisungo dzatinoita nedzimwe nyika. Zvakare zvichiita kuti Zimbabwe iwane mikana yemune zvemabhizimusi nekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica nenzira inounza pfunditso.
Ko musangano watinonzwa kuti wakanangana nekuti vabude nezvisungo zvekuti Afrika inge ichizvimirira isinganyanyotarisira kubva kune vanopa rubatsiro, mungaona zviri zvinhu zvinobudirira here izvi tichiona mamiriro akaita zvinhu muAfrica?
Dambudziko nderekuti nyika dzakawanda muAfrica dzinotaura kuti dzinoda rusununguko kubva kune awa aimbotitonga kare. Asi dambudziko riripo nderekuti nyika dzemuAfrica hadzisati dzawana kuzvitonga kuzere panhau yekuti nhau yezvepfuma yemuAfrica tichingoiona kuti ichingori nevapambe pfumi nezvimwe zvaangodaro. Asi chinhu chatinotarisira kuti chinhu chakanaka kana nyika dzemuAfrica dzichisimukira kuti dzibetserane dzisingatsvagi rubetsero redzimwe nyika. nekuti kazhinji kana muchibetserwa nedzimwe nyika idzodzo nyika dzinobetsera dzinenge dzichida kugadzirisa politics dzavo kuti vavange vari pamusoro pevanhu vemuAfrica.
Vanhu vanga vachimbochema-chemawo munyika kuti mamiriro akaita zvino muupfumi hwenyika dai vanga vatumira kana gurukota.
Zvemakurukota tinozvinzwa kuti zvinogona kuitika, but pane atinoti zvoni isusu protocol kana uchienda kumisangano yakafanana neku-AU neku-United Nations kuti misangano panodiwa vatungamiri venyika kuti vave variwo vanenge vari ikoko.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vemasangano akazvimiririra vari kunyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda nemasangano avo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevatori venhau. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano weZim Rights vaOK Machisa vanoti hurumende iripo yatadza kugadzirira kuti vanoona zvakasiyana nayo vashande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira mukuramba muchikweta mudiki 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 kuchirungu vachiti shrinking handiti vanenge vachitaura chokwadi nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitiwa nguva yamugabe zvinenge zvaakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negovernment inyowani. Ngativei negovernment inyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwakodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhabu kwatowedzera.
Kozikana uchitarisa you see kuti for instance ma demonstration ZCTU yakaita demonstration vakasungwa vese. So isisu see those as indications kuti operational space is shrinking. And also if you remember with my shooting that happened in Harare, those things are going to instill fear in people. So it's not that difficult kind of to mobilize around and trying to talk to them.
Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau vanoti kushungurudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa mumedia institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti uwandu hwevatori venhau vari kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatapi venhau dzakwira zvikurusa zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatapi venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Visangano reCivicas Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsvakurudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reCivicas vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka natiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri yakafanana nenyika dzakaita seAngola seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti iye zvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tetichiti pachine udzvanyiri ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubhinga kubasa masondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsva iri mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka
vanofambisa mashoko ndivo vanopa yatingati information kuvanhu vedu zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko nekuti patinofambisa mashoko ndo panoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi yakanangana nekupi isu hurumende iripo itsva iyi yesecond republic yakanangana nekutaura nevanhu nokuti vanoshandira vanhu naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii
asi vemasangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimbisa asi pasina chinozobuda ndakamirira Studio 7 kwaBulawayo ndini Kanzi Maramba.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nevamwe vakuru mubazi ravo vari kubhinga uko vari kuda kuedza kuvhura masaisai ekuti vanhu vakwanise kutepenyura. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu aita hurukuro nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana.
Kuna maareas okunana bhinga vanobata maradio namatv kubva kuZambia nedzimwe nzvimbo vasingabate matv namaradio emunomo. Saka tiri kunokomishina matransmitters nokunotaura namadzimambo navamwe vese kuti tione kuti chii chimwe chatingavabatsira nacho. Saka patukaenda ipapo tukaenda netransmedia vanogadzira matransmitter, tukaenda newe BAZ Broadcasting Authority of Zimbabwe vanova vanolicensa mafrequency. Tiri kutarisira kuti masvondo namakore anotinguva chinguva chinotevera tichange tichitanga macommunity radio. Saka kana bhinga is one of the areas that tokukonzera kuti kana tikatanga one of our community radios ikoko zvinofamba sei. Saka tiri kuenda inini ndinge ndiripo, minista vamai Mutsangwa anenge varipo, ZBC inenge iripo, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge iripo, Transmedia inenge iripo and so on. Tina mamwe maradio edu of tatichanofamba dzimambo ikokoko. Takakoka chairman wekomiti yedu yemedia vanobva kudivi rinopikisa vaPrince Vanda, Prince Dweko Sivanda. I believe kuti vachange variko nedzimwe nguva. Tiri kuita izvi sehurumende, hazvisi kuitwa zvepolitics kana zvepati. Ihurumende iri kudhiripa maprojects to its people. Ndo zvatinge tichaita. Tabva koko tichaenda tichaita bhinga, tichaita kamativi. Tozobvako todarika nekumatransmitters edu ari kukenma kunana Lupane tozosvika Burwayo. Saka tingangoti tiri kutowa Matebelele North nekuti tichange tibata neVictoria Falls ipapo neWange.
Saka munenge muchipa vanhu vemunharaunda iyi mukana wekuti vatange maradio station avai?
Hatisi kuti tiri kuti vatange maradio stations avo nokuti at the moment hatisati tava seminista hatisati tanyatsofunga kuti chatinoti community chii. But nyaya yekuti people vakaita sekubhinga kuti matonga, can we consider them a community? Yes, but is that the definition yatingashandisa kana taa kuchi license ama community? Hatizivi, asi tichaenda kunoteerera matauriro avo namafungiro avanenge vachiitawo kuti isusu tiri kufunga kuti zvinhu zvakadai zvakadai zvakadai, nokuti munew dispensation tinoti tinoteerera zvinotaura vanhu.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Mutoko woye, tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sangana inesu nemusi wechitatu 21 mbuzi 2018 pa Crown Plaza Hotel Mwarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa neEuropean Union rinoti zvuru nezvuru zvevanhu zvinofa zvisina shumo muAfrica nekuda kwemishonga isiri yechokwadi kana mimwe nenge yakafanana neinofanira kurapa zvirwere. Vanhu vangangosvike 10 vaurayiwa, vamwe zviuru makumi masere vachibviswa pamisha yavo iri mumatunhu akadzikira mushure mekunge dutumupengo Cyclone Gaja rarova dunhu riri kumahombekombe kwekuchamhembe kweIndia. Vamwe veruzhinji kwamutoko mudunhu reMashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto munambudzi gore rakapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe nezuro, vazhinji munzvimbo iyi vakati vakafara chose pakaenda vaMugabe, asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona. Vamwe vakaita sava Kingston Gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tiri pamwe chete sevana venyika tichinzwanana kuti ayo apa dai zvinhu zvati zvamira zvakadai. Zvino tikatarisa nyaya iripo munew dispensation, zvisu tongo dedu new dispensation haisati yanochiedza maonero endiri kuzviita inini, ndiri kutoona kunge kutambura kuchanonyanyisisa.
Vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emerson Munangagwa iite zvido zvevanhu kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita Izenda ndemumwewo akapinda musangano wanezuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Munangagwa neyava Mugabe.
Kutaura chokwadi hapadzanga hakuna chinhu chinonzi new dispensation. Ito imbuka isingatozive kuti ine makumbo mangani, sekuti mukatarisa kuti kana pakusunga kutoenda chinonzi network, ende mukatarisa kuchaona kuti iko tiri vanhu vaya vari kuramba upenyu hwekunge tisiri muZimbabwe.
VaMapango Mapengo avo vanogara muward 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro atiita munoziva hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. Please, new governments, yawa Emerson Munangagwa, ona izvangaita because people are suffering.
Amai Shaline Makomo vakati hurumende yava Munangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vave kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
Semunharaunda kwamutoko tekufara kwazvo nedispensation because yakatiitira zvakanaka. Kwaakusingataurike bakuno kwakwakatonyangaridza kuti so notara zvakaipa kusoro kwapresidendi zvasingaitike baizvozvo. iko zvekuti angotaura zvatoda kuona kuti bato ripi kana kuti bato ripi dai pamaelections apa vanhu vakatokutemana vakatogurana makumbe izvozvo vamwe vakatoitwa mashort series asi nedispensation yakatiitira zvakanaka pane zvakadodaruva zvakaitika.
Mumwe womugari akapinda musangano uyu akatenda Mauto navamunangagwa nezvavakaita zvekubvisa vamugabe pachigaro uye akati vana veZimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna Mbudzi gore rapfuura.
Munangagwa chaanokwanisa kuita ndechekuratidza munagaro kuti nyika haisi yako. Mugabe aitoti anoda chigaro chano. Mugabe aitoona kunge nyika ino imbe yake. Izvo chokwadi postwani taitoona kunge nyika ino imbe yake. Vati munangagwa akakwanisa kutiratidza kuti kana wakoti muZimbabwe une mvumo yekuramba zvinenge zvichidiwa neivhini munhu ari pamusorosoro yenyu zvakwa uri iwewe kuti une kareji here yekugona kurama.
Vamunangagwa avo vainge vadzingwa basa semuhwa vatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavamugabe. Vamunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Godwin Mangusha.
Mutoko woye, tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepaMutoko Center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 Mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 Mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya dzenjodzi mumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave.
Ndanzomere kurira
kasiya
pano watakunokushira
watakunokushira
watungamira tiyani wafungana tichenesera nzira hazitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita pana
apana
kungomira mere yamangwana munotipudzire napanurwatano munotipudzire kunanzirayo
ndo
abanditakure ishe nditakure
nditakure
ndiyamure
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 Nako Kamboka Wingi D na Oliver Mtukudzi pakati pekusuwa. Tiosika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sangana inesu zvakare mangwana apo paticha kupai zvakare chimwe chirongwa. Anoku woneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 kuLwezi 2018 ngusithandekile Msanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abangamachumi amane lambili engozini yebhasi elumathe umlilo ocatshangelwa ukuthi ubangelwe ukudubuka kwetanka legas ebelisebhasini. Umkhokheli wabandla leMDC uMnumzana Nesenchamisa uyaxolisa ngokuthuka abalandeli bakhe athe iziwula. Kodwa bangamxolela na abalandeli bakhe.
Sizwile imiqondo kaChamisa, sizwile kumaphephandaba lakuma TV. Kodwa abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohle ukuthi yini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka icommand ukuthi bekubulawa abantu bona labo. Njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo asebe ilahlekelwe.
Uhulumende wase South Africa utshela izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphuthumeziye lama passports amatsha ukuyalungisisa ama permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Ubhubhe abantu abafika amachumi amane emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBeitbridge ngemva kokuba ibhasi ebelubhekise eMusina ivela edolobheni leZwishavani ilumathe umlilo eWest Nicholson. Kucatshangelwa ukuthi ibhasi leli belithwele itanka lomoya wegasi yokupheka olumathe kwaqhamuka umlilo. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lalaba abakade begade libhasi ngabathenga impahla kwele South Africa eMessina bezothengisa kuleli. Njalo libhasi ethiwa Brooklyn belibathwala besuke edolobheni leZwishabani liphinde liphenduke labo ngemva kokuba sebethenge impahla zabo. NgoLwesine libhasi isuke eZwishabani ilubhekise eMessina yadlula eFlaposi leGwanda. Kuthe phakathi kwamabili igqilumathe umlilo phambidlana kweWest Nicholson okungaba ngamakhilomitha angamachumi ayisithupha lapho usuke edolobheni leGwanda. Abantu abangamachumi amabili lasikhombisa basinde kulingozi batholelwa esibhedlela esikhulu seGwanda, kwathi abathathu abatheka kubi badluliselwa esibhedlela seUnited Blue Hospitals eUBH. Amapolisa akhiphe izidumbu zabantu abangamachumi amathathu lambili ebhasini, kodwa kucatshangelwa ukuthi abanye bathe baba ngumlotha. Iningi lalabo abathele ebhasini lithelele ngamathambo kuphela. Imbangelo yomlilo isacwayisiswa, kodwa kucatshangelwa ukuba kungabe kudubuke itanka legasi yokupheka ebeliphakathi kwebhasi. Umtshayeli walibhasi uMnumzana Ndabezihle Leni Sikhosana ngomunye walabo abasinde kulingozi, njalo ukuthi baqale bezwa umnuko ingathi ngamafutha epetulo andubana kulumathe umlilo.
Sikhula off the road ukuthi sime sicheke ukuthi ngabe kuyini. The time to apply ama drugs.
UNkosazana Simangaliso Ndlovu ngomunye walabo abagadele ibhasi ezishwabani njalo uthusile ngokuphuma ngefasteli kulibhasi.
Mina ngiphume ngewindi kwenhlezi phakathi laphakathi. So mina ngiphume ngewindi. So abaningi bayehlule into kuphuma ngoba baphumile babe balutshane kakhulu. Kulo mama ade ngihamba laye angimboni kuze kube nakhathesi. So ngicabangela ukuthi mhlawumbe utshele phakathi.
UNkosazana Siboniso Nyathi yena ogadelela ibhasi eGwanda lomkakhe uthi bobabili basinde kulingozi ngoba bebehlezi phansi komnyango. UManyathi uthi iningi labantu lijele ebhasini.
Sesingakafiki emakhaya, besesikhanye emakhaya. Ngiqala ukubheka empepheni kwayo nathi hlezi sithina. Ngase ngitshaya isivalo, utshaya ngibona isivalo ngakoqa ngabanye nami. Ngase ngiqamukisaaningi batshaya abaningi basinde ebhasini.
Umfundisi we-Methodist Church eZishabane uReverend Lindsay Nleya ubehamba lomunye obaba olahlekelwe ngumkakhe lomntwana kulingozi njalo ukuthi lingozi izisa usizi.
Yasilusizi kakhulu, yinto ebuhlungu leyo ukuthi abantu kulahleka abantu abanenkangaka. Ayisiyonto elula. Ngilamalungu amabili, la malungu amabili ngama-members of one family. Umama lomntwana. So ubaba khona ngilaye lapha kakwanisi lutho. So ukutshengisa ukuthi into ebuhlungu kakhulu ukuthi silahlekelwe ngendlela enje so.
Omunye olahlekelwe ngumkakhe ngumnumzana Lazarus Piri owenkankezi eFlabusi njalo usole kakhulu abacitsha umlilo ngokuphuza ukufika.
Okumele sisincedise amasinyane sihlengile ukufika ngesikhathi. Mhlawumbe nxa singakhangela njengemota i-fire brigade ifike kathi 16 ngemva kwe-5 hours to 6 hours khona ifika isosethumleni. Akuncedi ukubana kade vele befuna imbangela ukubana khona unkosikazi akwanise ukuthi aphume ayeamanelise kuyadinga izinto ezingekho ezingakithi.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala kwelezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube uveze ukudabuka ngalingozi njalo ukuthi uhulumende uzancedisa izimuli ezilahlekelwe isihlobo kulingozi.
As government sivele siyaphathisana lezimbuli into eza kulokhuzwa ezalungiswa, but I cannot just determine ubani na kuyini ozakwenziwa, but I know very definitely the government will chip in.
Izihlobo zomnikazi webhasi le ezifike ezibhedlela zizobona abalimeleyo kazithandanga ngokuxoxa le ntatheli zindaba zisithi zizakhipha umbiko ngemva kokuxwayisisa imbangela yalingozi. Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uyazise isihlobo ebezibuthene uthi amathambo lezidumbu ziza kuyahlolwa ngemitshini ye-forensics ukuze kwazakale ukuthi ngezabobani. Uzulu ocabangela ukuthi angaba lezihlobo ebezikula ibhasi ukhuthazwa ukuya esibhedlela esikhulu seGwanda. Ngimele iStudio 7 ngise-West Nicholson ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo, lanxa amapholisa esithi abantu abafele engozini le bangama-42, inkampani ye-Brooklyn Express ithi bangama-31. Umqondisi wenkampani le umnumzana Nqobile Ndlovu wethule umbiko namhla ntambama esithi ulusizi kakhulu ngalingozi njalo uthumele amazwi enduduzo kumuli zabafi labalimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelweyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise Ethiopia lamuhla emhlanganweni wenkokheli zamazwe akuzwekazi le-Africa we-11th Extraordinary Session of the Assembly of the African Union ozaqhutshwa kuyonale impelaviki. Ukukhangelelwe ukuthi umgcinisihlalo we-African Union, uMnumzana Paul Kagame weRwanda, uza kwethula izinqumo afisa zamukelwe ngamanye amazwe isihlalo lesi singathathwa ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi weGibhithe ngomnyaka ozayo. Sixoxele uMnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Uchamisa ovezethulela intatheli zindaba umbono wakhe ngokubizwa kwakhe ukuyafakaza ekomishini ecwayisa ngodlakela olwenzakala eHarare wafa abantu abayisithupha lapho athiwe khona abatshengiselayo ekhuluma esigodlweni sebandla le-MDC eHarare. Exolisa uChamisa uthe ubengajonganga ukuthethisa abasekeli bakhe loba ngubani owatshengisela mhlaka 1 Ngcwabakazi njengoba lokhe kulilungelo lomuntu wonke elizweni ofuna ukutshengisela. Kodwa ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva ekhuluma le-Studio 7 uthe amazwi kaChamisa avezwa ukungabi losizi kulabo abalahlekelwe izimpilo zabo ezandleni zebutho.
Inkulumo zikaChamisa zitshengisa ukuthi kasomkhokheli olesineke labantu laba abathi kulahlekelwa izimpilo zabo. Njalo simbona engumuntu ongalanembeza ekuthini abantu abanye bakhalela izihlobo zabo. Kodwa yena uthi abantu labo bayizula.
Kodwa umunye okhulume le-Studio 7, uMnumzana Mthulisi Ncube oyisakhamuzi seHarare uthe uChamisa engabe ekhulume lawo mazwi engumuntu obezama ukuzihlambulula kusehlakalo sika-1 Ngcwabakazi ngoba ezebhekane le nkinga yokude ngabotshwa.
UChamisa kumele limzwisise ukuthi amazwi awatshileyo izolo lana uwatsho ngenhliziyo lana engahlalisekanga ngomuntu olesikhathi ehlukuluzwa ngamapholisa kahulumende, njalo siyananzelela ukuthi kathesi sebe sithi nguye wabangela lolu dlakela. Kungabe kuyindlela kadebezama ukuthi laye asihlamvulule kuyo.
Kodwa abanye bathe kuyadanisa ukuthi uZulu ukhanya esephatheka inkulumo kaChamisa ekhohlwa udaba oluyilo olumele lugcwayisiswe olokulawa kwabantu lokuthi kanti vele ngubani owapha imvumo yokudubula abantu. UMnumzana Ntokozo Mabhena okhulume ne-Studio 7 uthi sekusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF selithethe lesi sehlakalo lasithuthukisa njengendlela yokukhohlisa uZulu ukuthi owathuma amasosha ezobulala abantu ngubani.
Abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohlwa ukuthi yikwini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi i-justice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo.
Kunjalo nje isikhulumeli sekomishini yona le ecwayisa ngodlakela luka-1 Ngcwabakazi uMnumzana John Masuku uthe ukubizwa kukaMnumzana Chamisa ukuthi azofakaza akusikho kuthatha icele, kodwa isigaba sokuthi laye uChamisa azofakaza njalo ikhomishini isazonxusa wonke umuntu ufaneleyo ukuthi azofakaza esigabeni esiphambili.
Uqakathelwe ukuthi lapha okwalesi sikhathi ikhomishini ubonile ukuthi ufanele ukuthi ibize uMnumzana Chamisa. Ngakho-ke ikhangele uqondane loMnumzana Chamisa. Nxa kuzakuba nalokhu okuyabe kufuna umongameli iza kubona njalo ngenye indlela.
UMnumzana Chamisa yena wembe phansi etshela intatha ezindaba izolo ukuthi vele akasoze ayefakaza phambili kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa nabasekeli bakhe uMnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mahadi labo benganxuswanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Sibonge uGibson Bhebhe obesethulela udaba lapho umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ixolise ngokuthi ngokuthuka abalandeli bakhe athe yiziwula. Kathesi ke sesizalethulela udaba olwe-Ethiopia lapho umongameli Emmerson Mnangagwa alubhekise khona sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva.
Nxa sikhangela ukuthi inhlanganiso ezinjengeSADC ezifanana le-AU labo-United Nations, imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho-ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela ambona kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwe kazile Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaqhutshekelwa phambili ongabe kufisa ngamanye amazwe jike.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulomhlangano ukuqakathekile yini? Sibona ukuthi lizwalela mali kumbe kufanele abe khona.
Okufuze sikunanzelele ukuthi umongameli Mnangagwa kusasemutsha ekubutheni njalo kuqakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe. Yinto yokuqala. Okwesibili, kuqakathekile ukuthini nxa kusenzwa izinqumo eziphathelane lelizwe kulokho esikuthi thina ku-international relations. Kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efana naleyo we-AU. Yikho-ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akunamali ezilizweni kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo lulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane nelizwe kathesi. Yikho ke ambona ukuthi into esesingathi siyenze ngathi sibabazi kakhulu.
Enye yendikimba yalomhlangano ukuthi amazwe akuzwekazi le-Africa engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donors. Ubonele Africa lizimela yini kumnyaka ezayo?
Abokhulumende base-Africa kufuze bebe sebesekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangkhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa babe kwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola ixesha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Africa. China yancedisa ukuyakha i-building ye-AU ngaphandle kwakho lokhu kwamayakazi lathi China encedisa khona siyabona ukuthi abantu basuka behuqulizele umkonomi wabo nento ezifana nazo nalezo.
Lo mnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecobongela ezombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa selixwayise izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezafaka izicelo zencwadi zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni ezithiwa Zimbabwe Exemption Permit besebenzisa amapasipoti asephelelwe yisikhathi ukuthi balethe amatsha kungakedluli umhla ka-15 kumpalakazi wona lo mnyaka ngoba bengihluleka lokho ngeke baphinde bazithole lezi ncwadi. Benedictine Nhlapho usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni ethulelwa bezindaba lolugatsha luthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezimbili 1932 ezafaka izicelo zamaphemithi besebenzisa amapasipoti asephelelwe isikhathi. Lolugatsha luthi imizamo yokuthi intana labeZimbabwe laba ukuthi baletha amapasipoti amatsha okuzafakwa kiwo amaphemithi abo yonke ichaya etsheni. Lolugatsha luthi amagama alaba azafakwa ekhasini lebulenjini le-VFS ukuze nxa umusa usuvaliwe kungabi khona okhala ngomunye. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena ongomunye wabasebenza katalala ukuze amaphemithi la atholakale ukhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi batshelane ngalolu daba ukuze kungabi khona ovalelwa phandle kwalo hlelo.
Lokho kutsho ukuthi abantu lamaviki amabili kumbe amathathu ukuthi bahambise amapasipoti abo amatsha emahhofisini awe-VFS. Thina-ke njengeZimbabwe South Africa siyanxusa-ke wonke umuntu owa-aplaya i-permit esebenza ipasipoti endala ukuthi ahambe masinyane ayefaka ipasipoti yakhe entsha.
Phakathi kwabafaka izicelo abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,188 lolu gatsha luthi seluqedile ukuhluza izicelo ezingu 178,172. Iningi lala maphemithi abanini bawo sebawathethe kanti amanye asabalindile e-VFS bese kusiba lamanye asaqediswa iziphathamandla zalolugatsha lawo okhangelela ukuthi athunyelwe e-VFS ungekudala. Lolu gatsha luthi luzabe seluqedile ukulungisa amapemiti la mhlaka 30 Lwezi 2018. Umqondiswa wenhlanganiso elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe kwele South Africa, Peace and Democracy Project, umnumzana Gilbert Moyo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuthi la amapemiti sekuthethe umnyaka ukuthi aphume, kanti ukuphuza kwawo lokhu sekuthwalise nzima abanini bawo.
Abanye bamiswe imisebenzi, abanye amabhenki ayavala amakhawunti abo ngendaba yokuthi amapemiti akaphumi. So siyathemba ukuthi yonke into izohamba kahle, kodwa silokungabaza, silokwesaba, silokwethuka ngoba asazi ukuthi yini ebenze bathatha isikhathi eside kangaka.
Amapemiti la abeqhubeka elokhu evuselelwa kusukela ngo-2010 asencede kakhulu izalwane zeZimbabwe ebeziphila lokusebenza nzima ngenxa yokuba selizweni ngokungekho emthethweni. Malesitulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live Talk namhlanje sixoxa ngokwanda kwengozi zisemgwaqo phambilini kwekhefu leKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umashuli wedale lomthethandaba weMelika usenqume ukuba isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump iWhite House kumele sibuyisele incwadi zokusebenzela kulesi sigodlo kuntatheli izindaba yomsakazo weCNN. uJim Acosta awathathelwa lezi ncwadi ngemva kokubuzisisa uTrump imbuzo eyamcunulayo. Umlilo omkhulu okungakaze ubonakale edolobheni leCalifornia kweleMelika usubulele abantu abangamachumi ayisithupha lantathu, 63 kwathi abangamakhulu ayisithupha, 600 abaziwa ukuthi bangaphi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi bazimisele ukuphindisela ukunqotshwa abakwenziwe liqembu leBulawayo Chiefs kuhlandla lakuqala elemidlalo yesigaba sePremier Soccer League. Intathezi indaba yithiyeza emidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ndlovu utshele intathezi indaba zemidlalo ukuba uyazi ukuba iqembu lakhe lingagxoka ikhasi lebhanana nxa lingayeke thisa ukubopha ziqini emdlalweni walo leBulawayo Chiefs ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto yemini. Iqembu leChiefs litshaye leHighlanders nge-1 kanyaya emdlalweni wehlandela kuqala elemidlalo yalonyaka, njalo lenelise ukunqoba iningi lamaqembu amakhulu adlala kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Kodwa uMatinda uthi ongamelanga ngabakuvumele ukuba libatshaye lize libaphinde umphehlo.
But we still want to fight. So we call us now on the mail to back to back. That is the last call of so he's gonna soon revenge a lot.
Iqembu leChiefs kumele lithole imiklomelo emibili kumidlalo emibili eliselelayo ukuze libe liqiniso lokuthi lizakwala lokhu lidlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo, njengoba lisasengozini yokugunyulwa nxa lingehluleka ukunqoba kuthi iqembu leniphuthe elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni linqobe kuyalo imidlalo emibili eliselelayo. Iqembu leChiefs lilemiklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnambili kuthi eleniphuthe lilemiklomelo ngamachumi amathathu lantathu. Imidlalo yevikile amachumi amathathu lantathu iqala kusasa lapho intshantshu zalonyaka iqembu le-FC Platinum elizemukela khona iqembu leNgezi Platinum Stars enkundleni yeMandava. Njalo inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba yikho lapho ezahle iphe khona iqembu le-FC Platinum isicoco seligi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Herentals lizadlala lele-Chickenini ngase-National Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala lele-Cape United ngase-Barber Fields kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-ZPC Kalibha ngase-Rufaro. Ngensonto iqembu leDynamo lizemukela eLomtare City ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadlala leNicroot ngaseKibo. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leShapane Mine ngaseNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leChapungu lizadlala leYata ngaseAscott. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamuhla silomhlabeleli weZimbabwe uSimbarashe Charanda ocula ingoma zeAfro Soul Reggae eSouth Africa. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 weEzra Chisaslanda.
Ini abaculayo abeZimbabwe sebecula bengaphandle kwelizwe besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khona ngale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simba C.
Hello kuzalwa nguSimba Rashe Charandura. Ngizalelwe kwaBulawayo esizinda esengikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi Secondary School, ngaqedisa eFounders High School, naye college eZim College. I think ngi influence ngabantu ebemphila nabo njengomama, umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then ngikhule ngilalela abantu abanjengo Oliver Mtukudzi, Thomas Maphumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from the music yasekhaya.
Bethe uSimba C ijaha labo lithatha ijuma ngobulawayo sihlangana naye lapha ke eMzantsi Afrika. Unendlalade lakhe alikhiphileyo lonyaka ngo-June lithiwani?
Then i-album yami ibizwa ngokuthiwa i-Changing Chords. Ine 14 tracks. Ngifeaturisha ama-artist amaningi like o-John Dellinger, i-produce ngu-Papi Nsenga, Alastus Mshoriwa, who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanyake uyathandeka uSimba C. Sibuhlelo labantu waza waza Friday. Yena usebenzele labantu abaningi ngokwamagama.
Ngingadlala lo Yvonne Chaka Chaka who is also a mentor yam. Ngidlalela bo Vusinova ku Evening of Love earlier this year eSun Arena ePitori. Vusinova, Kelly Khumalo, Ntando, Something Soweto. You have to all as well that are about influence and music as we speak. Within those years, Senghambe, places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring, Nihamba Nikula Zonke Lezindao, around Europe, the Schengen area.
Ngakathi Bethe weSimba C, i-album yakho le itholakala ngapi nxa kunabantu abafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho?
So yona i-album itholakala right now in stores in South Africa, and online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer. It's available. Laba babefuna amakhophi bengekho lapha eGoli, ungakwazi ukuthi be-order through i-website yethu, which is www.simbaci.co.za.
Awuzwa-ke yizwi ingoma zikaSimba C muyembe silaye kuhlelo lwabantu, uhlelo Woza Woza Friday kungena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala ke kuleli viki sithi balaleli, hlalani khona izinhlelo zenu emsakazweni wenu weStudio 7. Igama lami ngezachisa Sibanda lisale.
So many times.
lo ke ngumculo ka Simba C o Simba Rashe Chakandura siwethulelwe obexoxa ke lo msakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sibanda silethemba liukholisilele uzwa uphoma ngapha emsakazweni we Studio 7 olivalelisayo ke ngusithanekile Mhlanga ikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Chererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.